nursery, primary, and secondary education, rakaisa ma standard operating procedures, anova magwaro anobatsira kudzivirira kupararira kweutachiwana weCOVID-19 muchikoro. Uye bazi reprimary nesecondary education rakaita zvakarayirirwa nemutungamiriri wenyika waComrade Emmerson Mnangagwa, mutungamiriri wenyika, kuti tiise magwaro eWorld Health Organization kuti tidzivirire kupararira kweCOVID-19 muchikoro, kuti utachiwana usapararira muchikoro. Izvi zvakaiswa ndosaka zvikoro zvavhura futi nhasi, ende uye hatisati tawana kana imwe nyaya inenge yakanangana neCOVID-19 kubva pazvakavhurwa kusvikira yapera.
Iyo vesangano reAtuzi vasimudzawo nyaya yekuti vana vechikoro vanoshaya vange vachibatsirwa nekubhadharirwa mari dzechikoro pasi pechirongwa cheBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Pane vanofanirwa kunge vachiwana mari nekubatsirwa kuti vaende kuchikoro, vanongoramba vachingobatsirwa iri neBEAM assistance yacho. Asi gurukota guru reprimary and secondary education vaambasada Ken Matema vanoramba vachikurudzira kuti zvikoro zvive panzvimbo panokwanisa kugadzira mari, atinoti mabusiness centers. Izvi vakatarisira kuti zvichazobatsira ivo vana vanenge vasingakwanisi kuvhara mari yekuenda kuchikoro.